manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 25, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevaembo vegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vozorwawo madhaka panyaya yemari inonzi haina kufambiswa zvakanaka neGrain Millers Association of Zimbabwe.
Zvakangonaka kuti munhu azive kuti uyu munhu anobva kuZimbabwe chibudikidza nezvanenge akapfeka. Notika chinji makataisa takaita pagungano rekuti takasangana dzimwe nyika dzakawanda. Zvonzi vanhu vapfeke zvekunyika kwavo, tofika zvekuNigeria.
Zimbabwe yotanga zvehumwe urongwa hwekutsvaka chipfeko chenyika kana kuti national dress, vamwe vachiti kupedza nguva nyika yakatarisana nenzara. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voparura zviri pamutemo musangano weAfrica Regional Forum on Sustainable Development, Victoria Falls. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paita maonero akasiyana pamusoro pekuti munyika muve nechipfeko chenyika here kana kuti kwete national dress, vamwe vachiti kupedza nguva nyika yakatarisana nenzara. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo nhasi muchinoi panyaya iyi, mumwe mugari wemuguta iri vaDaniel Kokero vati zvakanaka kuti pave nechipfeko ichi, vachiti jira racho rinofanirwa rive nemifananidzo izviwanikwa zviri munyika, kwete mavara emureza wenyika chete.
Great Zimbabwe, we have Victoria Falls, we have Cairns, we have Kariba Dam, we have all these things. Why can't we incorporate those things into our national dress? Iri kukuratidza zvinhu zvose zvakazara munyika yedu yeZimbabwe. That only focusing on the national flag.
Izvi zvatsigirwa nemudzidzisi wepachikoro chikuru cheChinoi University of Technology kana kuti CUT, Dr. Verit Muzenda, avo vati vanhu vemunyika vanofanirwa kuzivikanwa nemapfekero avo. Dr. Muzenda vanoti pakubuda nechipfeko chenyika hapafanirwe kuitwa zvematongerwo enyika.
Munozoti senyika zvakangonaka kuti munhu azive kuti uyu munhu anobva kuZimbabwe chibudikidza nezvanenge akapfeka. Notika chinji makataisa takaita pagungano rekuti takasangana dzimwe nyika dzakawanda. Zvonzi vanhu vapfeke zvekunyika kwavo, tinoshaya chekupfeka, tofika zvekuNigeria.
Mumwe apinda murusangano wanhasi vaFarai Chikore vanoti urongwa huri kuitwa hwekubuda nechipfeko chenyika hauna kunaka sezvo huri kusiya vechidiki kunze.
Kana kuvachokwana siuki ko kana chikwanisa kuitika sembo yachiri pasiuki inogona kuonekera zvina iri kutaungira 20 age yatovepo vechidiki vanoshiya kana wana anogona kuda kuzori vanotaka metiriyo yachiritaka kuendera nguva tatona ari muno muchaishaka ndozviri kuendera nenguva dai machira akadai kuitira ngu mazambia zambia atangu ndiye vanhu vakuru apa kuti 60% ndiye vanhu vadiki vanongoona vanhu varesista kuia vakutawo masembo ngavagara vatingoita tinogona kuatrakta vanhu madesigna chaicho bhozi kupa munhu adesigne madesigners vacho vechidiki vacho vari kutarisa 60% ndivva vechidiki vagotadza kuburitsa dizaini yavari kudaro.
Asi vaPeter Ngurima vanoti zviri kuitwa nevakuru muhurumende hazvina musoro sezvo vari kufunga zvekupfeka asi vanhu vasina hupfu nemafuta edzimotokari.
Handione pane bundutso rokuti kana chibvumirano chokuti tinge tichimhanyisana nekuti national dressing. National dressing hunge munhu hunge makaguti. Tarisai kwazvine zvinyika ine madisaster akadii, nzara irimo uno munyika, shiwo hamuna, upfa hamuna, mukufunga zvokupfeka. hazvione zvichibuda.
Mukuru webazi rezvemadzimai nemabhizinisi madiki neari pakati nepakati kana kuti Women Affairs Community Small and Medium Enterprise Development mudunhu reMashonaland and West vaPatrick Rangwani vati mushure meungororo mumatunhu ose kuchaitwa makwikwi ekutsvaka chipfeko chenyika musi wa 10 kurume usati wasvika.
These are some of the recommendations. Takangoti zvishuviro zvaburitswa nevanhu kufanira kunge tine chipfeko chenyika chinotiburitsira tsika dzemararamiro yedu kuti tiva nani. Saka paitwa izvozvo ndopakanzi zvokuti tiite izvi kuti tene muvanhu tisina chatakabata hazvigoneke. Ndokubva pano tsvagwa munhu akabatsira izvo pange paine machira atauya nawo as masamples adzoserwa kuvakuru vavanoona vavati zvakanaka tadiita zvoona asi machira aya tatoda nechekuti chiendai muvanhu munonzwa kuti vanhu vanotikudii.
Patabvunza varangwani kuti sei hurumende yafunga kuita zvekutsvaka chipfeko chenyika nhasi mushure memakore akawanda nyika yawana kuzvitonga kuzere, varangwani vati pfungwa iyi yagara irimo munyika nekudaro vazofunga zvekuizadzikisa chete.
Nyaya yenational dress chinhu chakagara chichitaurwa and this is not an issue yabva kuministry kunzi ministry itaizvo.
Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanodarika zana uye vazhinji vavo vati vanoda kupiwa nguva yekudzamisa pfungwa dzavo kwete kumhanyiswa mhanyiswa sezviri kuitwa. Varangwani vanoti chipfeko chenyika chinofanirwa kunge chavepo musi wa 18 kubvumbi panopembererwa zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Nyaya yechipfeko chenyika iyi yakambozeiwa mugore ra2005 asi ikambosendekwa parutivi asi gore rapera mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vakabva vaimutsiridzazve. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe nhasi razivisa paramende kuti rakabatsira Grain Marketing Board nemari yekugadzirisa matura ayo mushure mekunge rakumbirwa kuita izvi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa panguva yavaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika, zvakare varisa chigaro wedare remakurukota aiona nezvekuti nyika yawana chikafu chakakwana kana kuti food security pachirungu. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Question, and I hope I won't be interrupted in my question.
Interrupted?
You are interjecting me.
How am I interjecting you?
So please, may I answer here?
No, you are the one saying we interrupt you. How we interrupt
you? Yeah, you do, because you told me I should answer you. You
I'm
wrong.
Not asking you out. Just simple.
Okay, all right. Simple, that's fine. I'm going to check for progress.
Avo ndisachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekurima vaJustice Mayor Jajena vachikandirana makobvu nematete nasachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara. Vamusarara nhasi vaudza komiti yeparamende inoona nezvekurima kuti vakapa kambani yehurumende yeGrain Marketing Board mari yekugadzirisa matura ayo muna 2016 mushure mukunge vakumbirwa kuita izvi nava Emerson Mnangagwa. Vachipa humbo kukomiti yezvekurima maererano nekugadzirwa kwematura eGMB pamwe nekutengwa kwegorosi kubva kunze kwenyika, vamusarara vati muna 2016 vakaudzwa navamunangagwa kuti chirongwa checommand agriculture chaizobudisa goro rakanaka, nekudaro vaida kuti GMB gadzirise matura ayo uye vaida kuti sangano ravo ribatsire panyaya iyi. Vati mushure mekutaura navamunangagwa vakazoita mumusangano nevaive gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, apo vakazoita chibvumirano chekubatsira GMB nemamiriyoni mapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Vati vakabvumirana kuti hurumende yaizobhadhara mari iyi nekutengesera sangano rayo chibage nemutengo uri pasi, izvo zvinove zvakazoitika.
The then chairperson of the cabinet committee on food security and the vice president then now his excellency the president approached the milling industry and said that
vamunangagwa vakatudza kuti paitarisirwa goguru sezvo command agriculture yainge yabudirira, asi vakati matura eGNB ainge asina kumira zvakanaka, nokudaro vaida kutibetsera pakugadzirisa sezvo hurumende yaive isina mari. Mushure maizvozvo takazosangana negurukota rezvemari panguva iyoyo vaPatrick Chinamasa, ndokubva tagadzira chibvumirano chokubatsira GMB.
GMB yaramba kuti yakawana mari kubva kuGMAS. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muGMB vaClemens Kuta vati GMB yakagadzirisa matura ayo nemari yaitengwa chibage nenhengo dzeGMAS.
We never got a loan from Jimas for two reasons.
Hatina kumbowana loan kubva kuJimas nekuda kwekuti mutemo wePublic Finance Management Act unoti tinofanira kupiwa mvumo yekukwereta uye isu hatina kutombotsvaka mvumo yekuita izvi.
Panyaya yekuti bazi rezvemari raiziva nezvekubatsirwa kwakaitwa GMB neJimas, vaudya jena vati paramende yakanyorera kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutulinxuve, avo vakataura kuti havana umbowo hweizvi. Komiti yavaudya jena yatiri kuendera mberi nekuongorora nyaya iyi uye inoda kuti Jimas iendese kuparamende magwaro aya akaita sechibvumirano chekubatsira GMB nebazi rezvemari nezvimwe zvingabatsire komiti panyaya iyi. Mune imwewo nyaya, komiti yavaudya jena yange ichida kuziva kuti Jimas yakashandisa sei mamiriyoni makumi maviri nemanomwe emadhora ekuAmerica ayakapiwa neReserve Bank of Zimbabwe. Vamusarara vati mari iyi yakashandiswa kutenga gorosi kunze kwenyika. Vati mari iyi haina kupiwa kuJimas asi kuti yakapiwa kukambani yeHobart iyo inove kambani yaiunza gorosi munyika. Asi vaudya jena vati komiti yavo haina kugutsikana nezvataurwa navamusarara uye vakati kuferefetwa kwakaitwa neparamende kumakambani akaita seZimbabwe Revenue Authority kwakaratidza kuti Jimas haina kutombotenga gorosi kubva kunze kwenyika asi kuti zvakaitwawo neimwe kambani yeDroski. Vamusarara vabvuma kuti Droski kambani yavo uye vaudya jena vati komiti yavo iri kuenderera mberi nekuongorora kuti sei Droski iri iyo yakatenga gorosi kubva kunze kwenyika ichishandisa mari yainge yapiwa Jimas. Mangwana chaiko, komiti yavaudya jena iri kushanyira makambani avamusarara anoti Droski neAlpha Grain apo iri kuenderera mberi nekuongorora nyaya yayo. Vaudya jena varadza kusafara vamusarara pamwe nevashandi veJimas vaitaura kumapepanhau nezviongororo iyi uye vati kana zvikaitika zvekare vachatongwa nenyaya yekuzvidza dare.
Desist from issuing press statements. The issue of then going out and issue interviews about this committee.
Siyana nenyaya yekutaura kumapepanhau nezvinyaya iyi nekuti hamusi nhengo dzekomiti ino. Kana mune zvamunoda nyorerai kuna Clerk of Parliament kwete kutaura manyepo kunyika yese.
Vamusarara avo vauya negweta ravo varambidzwa kushandisa gweta ravo uye vomutauri wesangano reJimas vagarika ichaunza avo vange vatora mhiko yekuti vapewo umbowo vadzingwa mudare vachinzi vange vavi kukanganisa komiti iyi. Vachaunza vayambirwawo kuti vacharangwa kana vakaramba vachitaura pamusoro penyaya iyi. Ongororo iyi iri kuenderera mberi uye vamusarara pamwe nedzimwe nhengo dzeJimas vanzi vachakokwa zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura zviri pamutemo musangano weAfrica Regional Forum on Sustainable Development Victoria Falls vachiti Zimbabwe yakagadzirira kuzadzikisa zviga zvekusimudzira upenyu hwevanhu zvakatarwa neUnited Nations kana kuti Sustainable Development Goals. Mutevedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations amai Amina Mohamed avakapinda munyika nemugovera kumusangano uyu vabuda munyika nhasi. Musangano uyu uri kukokerwa nesangano reEconomic Commission for Africa rakabatana neAfrican Union Commission, African Development Bank pamwe neUnited Nations pasi pedingindira rinoti 2020-2030, a decade to deliver a transformed and prosperous Africa through the 2030 Agenda and Agenda 2063. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abata vaNikros Kanjengwa, mumwe wevechidiki vari kupinda mumusangano uyu.
urongwa hwe6 African Regional Forum on Sustainable Development chirongwa chakanaka zvikuru. Mungatarisa dinindira racho muchaona kuti zvine hwaro hwakanaka hwokuti kutanga gore ra2020 kusvika gore ra2030 nyika dzose dzemuAfrica pasi rose rine basa kuona kuti tazadzisa nyaya dzekushandura upfumi hwenyika inonzi muchirungu economic transformation, zvakare nenyaya yesocial transformation. Danho iri rakanaka nokuti rine hwaro hunova hurumende yeZimbabwe yagara iri kutofamba nahwo kare kubudiza neyacho kuti Vision 2030. Naizvozvo chirongwa ichi chiri kuzadzisa basa ragara riri kuitwa nehurumende uye tinangana nechidiki zvakatinakira zvikuru, nokuti mukatarisa Agenda 2063 iri kutarisa chinangwa cheAfrica kuti Africa ingabude sei matambudziko ayo nenzira dzinokwanisa kuimplementa inini African way, chireva kuti nyaya dzemabasa kumayouth, nyaya dzevalue addition, nyaya dzekuti Africa ikwanisewo kuisa maexports. Naizvozvo urongwa uhwu hwakatinakira senyika, hwakatinakira seregion, hwakatinakira secontinent.
Tambonzwawo mumwe wechidiki anga achitaura kuchirongwa ichinhasi vankosinati Nyati vachinyatsokurudzira vakuru vehurumende yeZimbabwe uyezve vari mumasangano akafanana naUnited Nations naAfrican Union kuti pavanopedza chirongwa ichi vachidzokera kumaofisi avoko, kana vakuita yatingati nechirungu implementation, vanofanira kukurukura nevechidiki vachivabvunza kuti ndizvo zvamuri kuda here uyezve zvinokubatsirai, imi mazvitambirawo seizvo.
Idanho rakanaka zvikuru, nokuti the young people are the future. Vechidiki ndovane matambudziko akawanda ari kusangana nayo. Mayouth edu mazhinji vane ruzivo rwakanyanya, asi vari kukwanisa kuenda kunoshandira dzimwe nyika munana Europe. Naizvozvo takakwanisa kugadzira environment iri favorable kwavari. Zvakatina
vakajengo taona mutungamiriro wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivhura musangano uyu, pane zvavataura here zvamungati zvakufadzai?
Vechidiki ndanyanya kufara kuti mutungamiriri wedu wenyika wazvipa nguva akazvipira kuzosangana nedzimwe nyika uye kupomukana kuti nyika yedu igamuchire dzimwe nyika dzose muno. Naizvozvo mukatarisa maexhibitions ndaona ari kuitika kuno kuVictoria Falls, ari kuratidza kuti nyika yedu iri mugwara.
Mumwe wechidiki ari kuVictoria Falls vaNicholas Kanjengwa vari parunare naMike Hove weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa muIraq vaIraj Harichi vanonzi vakabatwa nechirwere checoronavirus. Kunze kweChina, Iran ndiyo inonzi yabatwawo zvakanyanya nedambudziko iri. Vanhu gumi nevashanu vakashaya munyika iyi uye vamwe makumi mapfumbamwe vakatapurirwa chirwere ichi. United Arab Emirates nhasi yarambidzawo ndege dzose dziri kubva kuIran kupinda munyika iyi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuedza kunyorerana chibvumirano chekutengeserana nemutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi. VaTrump vachiti vari kuita unaurirano vari kutarisirwa kunge vasvika padanho repamusoro-soro. Vanhu vanomwe vari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika kudivi revanopikisa remadhemokrats muAmerica vachange vachiita gakava nhasi kuSouth Carolina. Vari kutungamira pari zvino ndiSenator Bernie Sanders, asi vaimbo vamutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden ndo vari kutarisirwa kukunda musarudzo dzekuSouth Carolina. Anokunda musarudzo idzi ndiye achakwikwidzana nemutungamiri wenyika vari kudivi remaRepublicans vaDonald Trump. Dambudziko rekushaikwa kwehupfu munyika rinonzi nevamwe rinenge ratodzika midzi panguva iyo paine kunakurirana nyoka mhenyu pakati pehurumende nevanogaya upfu, avo vari kunzi vari kunzvengesa upfu hwerola mill uhwo hunenge hwakabhadharirwa kare chidimbu chemari nehurumende kana kuti subsidi vachiendesa kumisika mitema. Vanogaya upfu vari kupomerwawo mhosva yekuwanza upfu hwengwerewere uhwo hunodhura pane kuti vange vachigaya hunokwanisa kutengwa nevanhu vose hwerola mill. Ruzhinji rwevanhu munyika rwave kuswera ruchifudza zvitoro zvinotengesa upfu pachinzvimbo chekunge ruchiita zvinopa pundutso kumhuri dzavo pamwe nenyika. Mumwe aswera akagarira upfu ndamai Rufaro Chakanyuka vekuGreendale muHarare avanoti vazouwana asi uchitengeswa nemadhora zana nemakumi mashanu pamakirogiramu gumi pane mutengo wakatarwa nehurumende wemadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi.
Kwedu kumashop nhasi ndauona kuGreendale uchiita $150 RPGS 10kg roller mill. Pamwe tinoita tatide saga tichioshaya taigonangosvika kana se zvakaita kunana kamupinza kuchindiwauya but ndinogona wanikwa nevanhu kana 15 chiva zvangopera zvakadaro.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti dambudziko rekushayikwa kweupfu riri kukonzerwa nekusarongeka kwechirongwa chehurumende chekutsigira vanogaya upfu nemari kuitira kuti vagoutengesa nemari iri pasi.
Ndofunga marongerwo akaita subsidi ndo akonzera kuti zvinetse, nekuti takaona vhiki rapera kune kunakurirana nyoka mhenyu zvichinzi vamwe vari kuendesa upfu kuti DRC. Iko zvino vaakutiwo havana mota dzekutakura upfu vagayo vachona, saka tichanyatsokunzwisisa kuti dambudziko riri papa, asi maonero angu kusarongeka kwesubsidi yehurumende.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu vanoti chanyanya kukonzera dambudziko rekushayikwa kwoupfu munyika inyaya yehuori uhwo vanoti hwatekeshera.
Dambudziko ratinaro munyika muno ndomokuti tine huori hwanyanyisa kucheketera zvinosvika kumaindastri, especially kune vava vanodini vanogaya upfu. You find that muno muzimbabwe upfu hunonyanya kudyiwa iroller mill, asi yezvino tine zvitoro zvazara nesuper refined millmill. Vanangorembere vedu vaya vakudhara vaya, nao unozoshaya kuti upfu ihwohwo kuti huzosvika ikoko kuna nangwerewere ikokoko, chii chinenge chida kumboachivhiwa?
Vachirumhanzu vanoti veruzhinji munyika vari kutarisira kuti hurumende ichakasika kutora matanho ekuparadza midzi yehuori iyi isati yasunga nekusvina nyika yose.
Anongova magames anotambwa navanhu ivava zvokutoti hurumende vanhu vakawanda vanototi yatononoka kutema-tema makambani dzeyavanohuori ivava. Hapana chiripo but huori chete chete.
Mukupera kwesvondo mapurisa anonzi akapindawo mumabhizimusi evanogaya upfu uko anonzi akawana upfu hunosvika matani zviuru zvishanu hwakanga hwakachengetedzwa hunofungidzirwa kuti hwaida kuendeswa pamisika mitema. Asi mutauriri wesangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai Chaunza vakaudza bepanhau reHerald neZuro kuti hapana chinoshamisa kuti vanogaya upfu vawanikwe vaine upfu sezvo riri iro basa ravo. Vachaunza vakatiwo vamwe vanogaya upfu vari kuita dambudziko rekushayikwa chekutakurisa upfu kuti vange vachihuendesa kune vanotenga. Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vanotiwo sangano ravo riri kupinza chibage munyika kubva munyika dzakaita seMexico, Brazil neThailand, uye Uganda yakaziisawo kuti ichatengesera Zimbabwe chibage.
Gurukota rezvekurima rakatsanangura kuti uwandu hwechibage munyika wadzikira. Saka isu semakambani tiri mishishi kuchiunza chekutanga chiri kubva kuSouth Africa icho chakatotanga kutosvika chichiri chishoma, uyezve tine zvikepe zvataronga zvingange zvichisvika kupera kwemwedzi wamachi zvichienda mberi. Izvi zvatiri kuita izvi zviri kututsira pabasa yehurumende iyo yagara zvakare ikuunza chibage.
Asi vakuchera vanoti panotoda kuti pagadziriswe mitemo yemunyika kuitira kuti zvinhu zvakaita seupfu zvisashayikwa.
Chikuru chaicho chaicho chinofanira kuitwa kugadziriswa kwemitemo nemapolisi dzenyika kuitira kuti tisaite matambudziko akaita seatinawo aya kuti zvinhu zvakaita seupfu zvinoshayikwa munyika.
Kusvika matambudziko ose kusanganisira huori zvagadziriswa, vakawanda vanoti dambudziko rekushayikwa kweupfu munyika richaramba riripo kunyange nyika yakapinza chibage chakawanda zvakadii kubva kunze, nekuti pane vanenge vachiwana cheuviri kubva mukutengeswa kweupfu pamisika mitema pamwe nekuita zvehuori. Vaimbova mutungamiri wenyika yeEgypt vaHosni Mubarak vanonzi vashaya nhasi vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe kuberekwa. VaMubarak vakatungamira nyika iyi kwemakore makumi matatu vasati vabviswa pachigaro muna 2011 mushure mekunge vanhu varatidzira zvakasimba kwemazuva gumi nemasere. vakatanga vari mauto emuchadenga vasati vatungamira mauto aya vachizoita mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Vamubharak vakazoitwa mutevedzeri wevaive mutungamiri wenyika iyi vaAnwar Sadat muna 1975. Vakatanga kutungamira nyika muna 1981 mushure mekunge vanopfurikidza mwero vechiIslamist vauraya vaSadat. Muna 2012 vamubharak vakatongwa ndokutongerwa kugara muJeriko upenyu hwavo hwose mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vanhu vairatidzira, asi vakazonzi nedare repamusoro havana mhosva. Muna 2015 vakabatwazve neimwe mhosva yeuori vakanzi vagare muJeriko kwemakore matatu asi vakazosunungurwa muna 2017. Vamubharak vaidyidzanawo zvakanyanya nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vaivanzoenda kuEgypt murwendo rwekuenda kumisangano yeUnited Nations kuNew York. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka Wando Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paJohannesburg University kuSouth Africa, Dr. Pedzisai Ruhanya.
Vamubharakvati vakatanga kutonga kunana 1981 apo vakatora matenda, asi utongi hwavo kuti vaishandisa utongi hwouzvanyiriro. Vanga vasingabvumiri utongi hweguta ruzhinji, vanga vasingabvumiri multiparty democracy zvekubudiswa mupawa nerecognition yakati vakuichi ichizopindirwawo nemauto achizosungwa. Saka hapana chikuru chatingati tingayemura utongi hwavo.
Vaimboita sokuwirira navo neZimbabwe, ukama hwavo navamugabe hwaya hwakamira sei?
Hwanga huri ukama kahwo individuals ivo vamugabe vakadzingwa sei. Kudzingwa kwakati vamubharak ndo vakatanga kudzingwa vamugabe vachizodzingwa 2013. Asi vakangodzingwa nenzira dzakafanana nokuti vaishandisa mauto vachidzvanyirira vanhu, vachishandisa mauto kuponda nokuuraya vanhu zvange panova mugabe, ende zvichiitwa kuti nehurumende yabvisa vamugabe. Akupinda kwavo vakangoendawo sokuuya kwavakaita, sokutonga kwavaiita, vachishandisa mupindo, vachitunga vanhu, vachibvata mapolisa pati. Saka na upindo uri mutungamiri wenyika unofanira kuita zvakanaka, kuti vanhu paunosiyawo simba vanhu vakucherechedze. MuEgypt vashoma chaizvo vari kuchema kuti vamubharak vaenda, nokuti ndovakonzera zvese zvenikuti mauto azopinda achitonga Egypt, utongi hwavo mubharak.
Vacharangarirwa sei muAfrica uye chimiro chavo mune zvematongerwo enyika muAfrica changa chakadini?
Chimiro chavamubharak muEgypt hatina kumira zvakanaka, vakatobvisa nevanhu. Chimiro chavamugabe chokutaura kwatikita muno hatina kumira zvakanaka, vakabvisa nevanhu orozo, vakabvisa nemauto akungotevedzera kutonga kwavamugabe. Saka chimiro chomutungamiri chinobva muvanhu vake, kuti vanhu vacho vanokuremekedza zvakachini. Tarira kana muSouth Africa vana manzira vanoremekedzwa, Oliver Tambo vanoremekedzwa nezvavakaitira South Africa, kuti vanoudza independence, vaudza independence vokutonga 4 years, vatonga 4 years vokuti ha ina hangudadini pandandibva pakwanoda kutira chaubik ngekotobvawo otira Zuma, Zuma obva otira Ramaphosa. Zvichingodaro zvinopa ruremekedzo, nokuti zvinopa stability munyika, ikonomi yenyika ichifamba zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paJohannesburg University muSouth Africa, Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare natanonoka Wando Studio 7.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru paFacebook papeji redu reVOA Shona. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weAfrica Regional Forum on Sustainable Development uyo uri kuitwa kuVictoria Falls. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection muineni Mike Hove nhasi manheru na 8 p.m.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevaimbo vegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vozorwawo madhaka panyaya yemari inonzi haina kufambiswa zvakanaka neGrain Millers Association of Zimbabwe. Zimbabwe yotangazve humwe urongwa hwekutsvaka chipfeko chenyika kana kuti national dress, vamwe vachiti kupedza nguva nyika yakatarisana nenzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.